Mangwanani akanaka vateveri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi kumuchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhina matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 29 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuvandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuvandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuvandudza bumbiro remutemo wenyika. Tinoona kuti zviri kuda kuvandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwidza, kuda kuti bato regarega rinenge rifanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemuchevedzero wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazo vemutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tirikuti isusu tinongosei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo, tisati tatombosvika panguva yekuti tione kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira. Kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparliament vanogotaura here kuti bumbiro rana kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti varinda kuchinja hatingati makore avo vanotonga mumatare edzimhosva, mumatare makuru edzimhosva, vada kuincreasa age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechei, kushaikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal yari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo kana kuti electoral act yacho?
Asi takatarisa electoral act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tangatatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparlamende izvozvi inotaridza kuti tiri kuvandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanyanya veparlamendi yedu, uye zvine avo vanounza mitemo yacho muparlamendi, kuti nguva yaakutopera taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge taapedyo nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuzotizozvitanga zvakare kumhanya mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yaakutoitwa.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makonyi vange vari panhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizinisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa rini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo, masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari. Pakauya SI 142, takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuterwa nemagoods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga achikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge tichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndeyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yema members edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro ndiyo kuti tinzwe kuti cabinet hiyo akazoti kudii panyaya yemihoro nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum atina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kuriga kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu yese tichipa vashandi mafambiro edu ku tripartite negotiating forum zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa asi tisati taregera mabasa tati tombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari zvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa tingango announce kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inotera vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadharwe nemari ine valu tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa iAmerican dollar here inofanira kushandisa asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezviro yakazivisa nezvamatanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza vanove muchairi wemotikari yemagonyeti vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vada kugara vakabatira hura mumaoko nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kungotibatawo mukati mevanhu ivava. Nyangomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei mberi kwatirisoenda kwayo tisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zveziviso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Tokutarisa kwatinoitawo matv vajonga nezvinenge zvichiitiko munyika zvirongwa zvavanenge vachitaura pamatv nekunze kwenyika waikokoko tinenge tichitarisawo pazvivhitivhiti apa tiri kudzidza zvakawanda mabatiro vanoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti asi dambudziko riripo maedzo rekuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa vashoma ndo vati vaakutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire vachipuwa madetergent aya ekugeza maoko nekudii kuti vachidzivire chisabate mavari asi kutita zuri tu kutita asa tata wika chenzo zineta watiti tiri chivire chato awa sati wakwanisa kuti wanyaso tipa chenzo nukwasa watiti tiri upara rakwechi nwere jyo cha wasati watipa tiri uso zacho
imi muno shanda se mchikairi uwe moto karika na marori ano buda kuenda kunze kwe nika inyika zipo zamuru kushanyira uye kunyika zamuru kushanyira ikoko mata na hapa amuru kutora uwe kudzivira kupata chirwere chimuri mbasa renyu
ndikati zvakaoma baba chonga nebasare riro kudriver nekuti nzvimbo dzatinosvika takafanana nevanhu vaya vanongonzi vanhu vashanya vasvika pamba pevanhu havazivi pamba pevanhu pakamira sei pane chii chirikuitika ipapo ini zvangu pachangu ndinofamba South Africa yese ndinotendera South Africa yese munana Swaziland topinda Cape Town Namibia kwese uku tinopinda asi zvatinoita kana tabuda kune dzimwe kunze kwenyika ukoko hatichaziva kuti wokutrasta wacho ndoupi nekuti pane dzimwe nguva unotosvika pane mamaofisi vanokuudza kuti tanga wageza maoko nemadetergent saka iwe unombozvitarisa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndini ndine korona yacho saka zvinhu izvi zvatisari zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei saka taitodo kuti taita gona kuwana magloves ekupfeka maoko pese patinofamba onaiwo madetergents acho na vatitipowo for free zvino zvinhu zvakaita sezvatati tazowana tichiri kungofamba takadaro saka hatisati taziva kuti zvinoguma nekupi hata akutotya tirikutya baba tirikutya
tinozwawo kuti imo musouth africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana imi muri kutambirawo sei danho iroro
dano rakanaka wajonga kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muhwandu hwavo idanho rakanaka zvaro asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aone kunzi ana here kana kuti haana saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere chocho anoko kunzi haana ndofunga zvingabatsire
chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare mudurban south africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mukroniko makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kuzeya nyaya yezimbabwe international trade fair pamwe chete nenhemberero dzezuva rekuzvitonga zvirwere bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19 muherald mune nyaya pamusoro pemutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa avo vazivisa nezvekuvharwa kwemabhodha esouth africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira nyega zvamunofunga
ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mamuchengura vanoseka chirwere checoronavhairas chada kutekeshera pasi rino nemuno musouth africa matinogara muno chamo but ivo vanotoseka vechiti inyika dzakatitemera masankisheni vangaseka chirwere chiri mujinga mao chiri muberevere matiraita mai avaka vanga vazame kukura semunhu mukuru avo munhu ari kutaura ndina tanemere
makadiko vashamari vestudio 7 ini ndinoitwa Bridget Chikata ndiri kuno kujohannesburg ndaida kubatawo panyaya yauya upa muchinguru shuwa shuwa munhu mukuru unotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese ungafarira coronavhairas kuti even isu kuzimbabwe kwese hatitomborina madokta hatina enough health system yakanaka hatina mishonga hatina chinyi hatina kana zvinhu zvekupreventa munhu unozwa mukadzi mukuru achitaura zvinhu zvisina kana nebasi rese tinotofarira coronavhairas hei coronavhairas yazoda uonawo baba mukuru wenyika achitaura nyaya yekuti haanzii mochari ndiyakaka ichitonhurira ndakangopika ndozvinototaridza kuti vanhutungamiriri wedu havana kana direction ba wese vanhu ivovoka kutotungamirwa tokuti tunyika yezimbabwe iri kutungamirwa nemapofu asina kana nechaanoziva kuti zvinofamba sei vandosaka tisikabudiri mukati menyika yedu kuti watungamiriri wedu watombozii kuti chakanakira vanhu chii.
Mkomatano nuka wanjeni rimechi mulese tutombotora umafungira kuri mwadira angu tutotora pada gaka njoyo wakachora na mkoma maiki uwe tuwa mkoma maiki uwe kana mashano kutora na wustona ni mtore uneni angu pani kutora na gakanji kakanja nipo niso utifumba zake za zaka mkotoza ze mkuru wake shichokwadi nukutifu angataura kutikwa nzimu ala nita wakafarida wa mnangagwa. Apana muna kambo faro wa mnanga kwa pepe. Asukuti vanu wakato bika waito fungwa wadupa mwepacha toya zawa tsangirai. Sino iyo wato fungwa rupa ite mkabla. Tinambo birata faro wa mnanga kwa esi. Mnanga kwa kuna muna noto mbundaka na wani. Nga asada kuwa ndani nchigunwe. Iye gaganjoyo. Haita sokuta asuku ziva sunu shirukiti kamunyika. Kuna muna nombo da mnanga kwa. Nchizo sabano itani vanu esanpeo. Njesho kungo timani kizira kati singadi. Ati chokwadi zvenjoro kaenda pa social media hakuna kana munhu anoda munanga kuza hakuna munhu andaka nasani kusiya kwave vanongeita basa rokutonga nechibhakira ivo vezani vavo nevamwe vavanodya nave vavo ndovega vanongoti ZANU PF. Mukoma maiki wowe kana matoshaya kutaura nawo story nani chirongwa chave chidiki chimbomira musoro pano kutora gakanja anototi shota mamataura anotoita anototi bhowa zvokuti ndoro wowe chidiki ndavadziwa zvingatomboiti mukoma maiki wowe izvo.
Makadingana mukoma blessing na mukoma tanonoka wande na mukoma jonga nevamwe vosanisina kudoma ndoshamisika nemashoko mai aopa muchingura ekuti unofara achiti korona yakauyira vanhu vekunze kwenyika kukuru nekuti vanoti pazverangu mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti dei munhu varume vanhu vezanupiefu vaka pfungwa dzavo dzakadhakwa vose chaizvo kudhakwa chaikuchaiko angazi mashoko kutaurirwa ko korona yacho ikazongowanikouya vamwe muzimbabwe achauyewo kuti kudii manje nekuti korona iri kungofamba nyika dzakawanda.
Kwazuvai Studio 7 ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro pemabyelection ekuti mani ukoo ndichipa makorokoto kubato revanhu rezanupf rakahwina zvine mutsindo ndichibvunza zvekubato rinopikisa remdc kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai uye izanupf zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kumapolling station ese mundibvunzira apapo vestudio 7 kuti ingava ZANU-PF here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kumapolling station kuzhinji ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Vamukasei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese vestudio 7 ini ndiri kurwadziwa zvikuru nemashoko akataurwa naamai opa muchinguri kashiri ekuti vari kufara kuti kwakaya chirwere checoronavhairasi. Chirwere checoronavhairasi chirwere chinokwanisa kubata chero ani zvake uye chirwere ichi chirwere chakaipisisa. Chirwere chaakutokanganisa isusu vari kugara kunze kwenyika nekuti hatichakwanisi kushanda, hatichakwanisi kufamba madiyo. Saka zvakataurwa naamai opa muchinguri kashiri zvinoburitsa pachena kuti hurumende ZANU-PF haina hanya nevana vezimbabwe.
Makadiko vatevhenyuri vestudio 7 vamuka sei ndinongotaurawo pamusoro pevanonzi gakanji. Aiwa gakanji, kutaura chokwadi ka papaya takafarira nanga yakazobata amai huroi paya nekuti ka hapana izviziva tinozva zvichazviita kuti kuchazova nemabhondi zvodide takaziva chako chako kuti muzimbabwe muchazoiswa mabhondi kunze ndo yavagejegeje ne 1-to-1 neyusa. Aiwa murodi taisapinda aiwa bora ramusango.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7 ini nditwa vataurai ndiri mudefton muno kujohannesburg ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa naminister of defence awo minister ngavari treat magama avo apo ichi vakabati korerei chirwere icho handizopitika chiita kuti ingazi irivhenji yabva kuna mwari vakabati poshei ndo pinda kechipiri ndichitaura nenyaya yemabaelection akwiro kuchimani mani uko MDC ngaikure panyaya yepolitics ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 chingoreketa chiro chimwe kuti tabidzirwa ivo vasingaisi vamiririri vanotadza nekuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics ngavaregere zvekutoramba veireketa nezvepolitics izvi vanotovhiringa masoro evanhu vemuzimbabwe vana vamuzimbabwe vanoziva pokuvhotera vega
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vaviri vakapambwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Takapetu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weamerica vajoe biden nasenator bernie sanders vatangopedza kakava kana kuti debate pauviri hwavo awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus umwe noumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika vaviri ava vasora mutungamiri wenyika vadonald trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika vajoe biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukutarudzwa kumiririra bato redemocratic party vabiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru rezimhosva resupreme court
ndazonerekurira tasiya pano watakunokushira
watakuno
ndiyani watungamira ndiyani wafunga natichenesera nzira hazvitetembe nyama tinotitemba pakati pehana chokuita hapana apana kungomirira mhere yamangwana munotifudzire napanorwadza munotifudzire
zvamatora
ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya zvamatora mukoma matora mutazi yenama
panorwadza mwoyo winkidi ana mukoma tuku sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi muparamende ZANU PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa checommand agriculture sangano rezimbabwe congress of trade unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ine ndini tanonoka wande nchiti mosara zvakanaka
Soko isika tisenda baku.